Nengo izi dzakasungwa mushure mekuungana pamahofisi adzo gore rapera dzichiri kubato reMDC Alliance dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCOVID-19 unorambidza kuungana. Asi nhengo idzi dzairamba mhosva iyi dzichiti dzainge dzauya kumahofisi adzo kuzoronga nezverufu rwenhengo yavo yainge yashaya. Vachipa mutongo wavo, mutongo wedare Muzvari Tamari Chidindi vawirirana negweta renhengo idzi vamurisi kuti mapurisa haana kuyambira nhengo idzi kuti dzibve pamahofisi adzo dai vakafungidzira kuti vainge vari pamusangano sezvinokurudzirwa nemutemo. Mumwe wenhengo idzi uye vari sachigaro weCCC mudunhu reMashonaland and West vaRalph Magunje vanoti vanofara nekuchenurwa nematare sezvo vainge vasina mhosva. VaMagunje vanoti ivo nevamwe vavo vainge vasina mhosva asi kungoti hurumende iri kuitira utsinye mapato anopikisa kuti vasasangane nevanhu ichishandisa mutemo weCOVID-19.
Zvinoti tibate bate mbijana nenyaya yekuti tinoona sekunge semapatizi ari kuopposition tinenge takumbunyikidzwa kutsvagirwa nyaya dzekuti maactivities edu epolitics ange adzokera kumashure nenyaya yekupomerwa nyaya dzinenge dzisipo. Tosaka taitaura kubva pokutanga kuti aiwa isusu tanga taenda kuru taita zverufu.
VaMagunje vanoti havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika.
Kushingi tagara tinawo tichaenderera mberi asi tagara tiri bato rinotevedzera mutemo yeCOVID chirwere chatatekeshere munyika muno. Asi tingachikurudzira hurumende kuti mutemo kana tichiteedzera zviya zviya vasatitsvagire nyaya pasina nyaya, nokuti zvino zvitapedza gore rose tichingofamba tichingouya kukoti tonzi aiwa mozodzoka svanje rinouya, mozodzoka mwedzi unouya, zvinova zvinhu zvinotimbunyikisa.
Mune imwe nyaya yanga iri mumatare edzimhosva, dare repamusoro reHigh Court rakabvuma kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nevaiva mudzimai wavo avari kunetsana naye amai Mary Mbaiwa havachisina kuroorana sezvo vakapanana gupuro muna 2019. Vachipa mutongo wavo Justice Owen Tagu vakati gupuro remadhora zana ekuAmerica rakapiwa Muzvari Mbaiwa rakadimura muchato wevaviri ava zviri pamutemo petsika yechivanhu. Vachiwengana Muzvari Mbaiwa vane nyaya dziri pamberi pematare dzinosanganisira dzekuti Muzvari Mbaiwa vaida kuuraya Vachiwenga apo vairwara vari kunyika yeSouth Africa kwavairapwa. Vatagu vati dzimwe nyaya dzakaita sekuti pfuma ichagovewa sei, ndiana achagara nevana pamwe nekuchengetwa kwavo zvichazobuda pakutongwa kwenyaya iyi. Asi gweta raMuzvari Mbaiwa amai Beatrice Mutetwa rakakwidza nyaya yekuti Muzvari Mbaiwa havafanirwe kumbotongwa sezvo pasina mhosva yavakapara. Vanga vari kumatare edzimhosva panga pachifanirwa kupiwa mutongo wekuti Muzvari Mbaiwa vane mhosva here dzavanofanirwa kupindura mumatare kana kuti kwete. Asi patataura naamai Mutetwa vati vanga vakamirira mutongi wedare kubva masikati kuti ature mutongo. Rimwe gweta raramba kuzivikanwa nezita rinoti mutongo wegupuro haunei nedzimwe nyaya dzichapinda mudare dzakafanana nekugovanwa kwepfuma. Nyaya yekurambana kwevaviri ava yaunza mutauro munyika, vamwe vachiti hazvipe chimiro chakanaka pavatungamiri venyika, asi vamwe vachiti nyaya dzerudo dzinonetsa sezvo vaviri vachizivana zvavakaitirana kwete zvavanozotaura pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.